mapholisa vachisvika kune ni valida variendi yavutanzi vasvika vachida kavatowana lava vone line vatota vachida varitelanga nne ndikotododa ndombokiwa ganja ngachiberete tidivi ndiyengapi nemahwe ndichisvika kote muchuchisi ndomusora utongo uhai ontsedza chitodogweva ongweva marahwai uya zvipa ola ganja ndomubona dzomuriya dzomuriya dzimbanje matobuyerana matoputekana vanjiyela fana vanga mapholisa vachisvika kune ni valida variendi yavutanzi vasvika vachida kavatowana lava vone line vatota vachida varitelanga nne ndikotododa hela vapholisa kwera langa liko isvapiya nanenda ndikododa nanenda ndikododa ndikare ndichida ndikare ndichida wowo fora langa ndiko litoda yeye fora langa ndiko litoda yeye vanjiyela fora langa mapholisa vachisvika kune ni valida variendi yavutanzi vasvika vachida kavatowana lava vone line vatota vachida varitelanga nne ndikotododa zviyafana liko jena namatate zviyafana liko jena akutama masore akopa manese akopa matichere akopa maloya rakopa vafariwa vakopa ngaapa ndinne ndikopa navone vakopa vaopera nguvoni vakopa vanjiyela fora vanga mapholisa vachisvika kune ni valida variendi yavutanzi vasvika vachida kavatowana lava vone line vatota vachida varitelanga nne ndikotododa vachisvika kune ni valida variendi yavutanzi vasvika vachida kavatowana lava vone line vatota vachida varitelanga nne ndikotododa.